manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo zvita 11/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe kutanga nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda mumusangano uri kuitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi inonzi yave kukanganisa goho riri kutarisirwa gore rinouya. Zimbabwe tinodzokorora zvakare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda musangano wehurumende yeAmerica nenyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Summit. Musangano uyu wakakosha zvikuru asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo Dr. Chiwenga havana kukokwa kumusangano uyu sezvo vakatemerwa zvirango. Zimbabwe inenge yakamirirwa nemiriro Zimbabwe inenge yakamirirwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Hatina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwe divi ravo nezvemusangano uyu. Asi nyanzvi mya dzezveupfumi dzinoti zvainge zvakakosha kuti vaMnangagwa vauye ivo mbune kuzoita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica. Mukuzeya nezvekukosha kwemusangano uyu mukudyidzana kweZimbabwe nenyika yeAmerica tabata Dr. Callisto Jokonya vanova nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Waiti hakubesiri chiripo kukosha ukama hwagara hwakanaka ushamwari hwagara hwakanaka nekuva matangira zvinhu zvaasati zvamboitwa kwenguva yakati kurei apa matangira avaita saka vadaidzavo kuti tiozo vanozozonana naforeign minister wedu indonga zvakakosha pamabhizinesi zvakakosha pakudyidzana zvakakosha zvikuru asi chikuru chinodiwa kuti chiitwe zvichiitwa saizvozvo ndezvekuti isu tinofanirwa kupinda imomo tichiziva zvatinoda haikona kuti uzopinda imomo wobva wazotongwa zvoda kuti upinde munyaya dzakadaro izvo zvaunoda yekuti unoda kuti chiitwa unoda kutibude pazviri kuti mabhizinesi edu aende mberi kuti ushamwari huende mberi kuti mapolicies ouna vaMF nana World Bank naAmerica dzaemefon dzinenge dziitiwe softing iyoyo zvinangwa zvatofanwa kuti kana takatarisa nezvatoda kutiti handifuni kuti pane chakaita zvinhu zvakanaka matangiro akanaka azorevawo kuti kwatiri patatanga kudaro ngatigonawo kudyidzana zvakanaka but ngatirege kudyidzana nezvisina mavalues edu
ndeyapi aya
tine mavalues echivanhu chedu echizimbabwe edu zvakakosha izvozvo because vanaAmerica vana mavalues avo hatifanwa kunopindura mumavhalizi yekuti tosvika toyiva mumavhalizi akuru edu tofanwaota zvinhu zvinoita kuti unhu hwedu isu huranhu hwakatsiga zvakanaka.
Totarisa nyaya yekuti vaMnangagwa havana kukokwa azvizo kanganise here izvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa neZimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe navo vamunangagwa navaBiden mbune
hai tizenya kunenya kutarisa zvakawanda wanda munhu waenda iyeye ari kumirira vamunangagwa vacho kukura gomo utenderera hatinodi kuti tee tazviita musimucho tichazvihwina saka ipapo pavambotanga kusoftena kwavaita ikoko ndonyadzika kubvisa unyadzi dzavo vanhu vacho kana veamerica vari kutanga vachita zvishoma vozvipiki vachitangana papi saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda tiuise chikuru chokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chichatoda toda kudyidzana toda kuti masanctions abviswe ngatinangane na ipapo ngatirekeusi tagara tiri maembassies todyidzana navo hapana hapo chakaipa asi ungoti pane mamonetary sanctions aya ari kunyika ndo makuru
ko zviri kutaurwa neyo america kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonyu
imunoda kuti vati kudii kana vakambokutadzawo vakambopa masanctions vanoda kuchambaoka zvakati iye vari kuti hatinaipa masanctions takaita vari kutio takangoita maselected kunyepa mamonetary sanctions zvekuti kana ukangobudisa mari dzako dzinonobatwa dzichisingirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kunovanotaurawo zvavanodawo yataurawo zvavanoda sazvapatati kwavanhu vokugona kutaura kwakanaka
avo vanga vari muzvinabhizimisi vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Callisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare Komiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee iri kutarisirwa kutanga mangwana nemuvhuro kuzeya nyaya yekutengwa zvinonzi zvainge zvine uori mukati kwakaitwa macomputers nemalaptops nedare reparamende vamwe vari kutarisirwa kuti vachange vachipa humbowo kukomiti iyi vanosanganisira veprocurement regulatory authority of zimbabwe kana kuti pras vanhu vakatengesera paramende makombyuta aya nemari inodhura uye vamwe kubazi rinoona nezvemari mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
ndona seke zvinobatsira because pese panongoitika zvinhu zvinongoita relate to public funds I think parliament ndo ingatove dare rinokwanisa kuva richiongorora nyaya dzakadai so but hazvo sezvo zvinhu zvakaitwa neparamende iyo inova iyo ichinzi iri kupomerwa kuyakadya mari idzi handioni sekuti kuda pangaite chimuko chaicho chaicho chingatobude nekuti semaonero angu ndoona senge kuti izvi zvaifanwa kuita neyatingati independent commission inoongorora nyaya
kuumbwa kweindependent commission kunenge kuchifamba sei chaizvo vanenge vachisarudza vanhu vakaita sei apa
kuumbwa kweindependent commission atinge kunhu kunenge kuchiona kuti macivilians paite inonzi civilian oversight nekuti vanenge vachiunza atingati vanhu vanenge vachibva mupublic kana anganzi maexperts anoongorora nezvekutengwa kana kuti atingati matenders acho anenge akaitwa muparliament kana kungotiwo vanhu zvavo vanenge vari interested from madifferent mapato egovernment atingati judiciary kana kuti pangoinzwa kana judge anouyawo achigarawo ipapo panenge pachiongororwa nyaya yacho kuti vaone kuti nyaya iyi ingava yakabatwa here zvakanaka neparamende
asi matambudziko akadai angaperi here vamwe vanotiwo mitemo yacho inenge isina kunyatsosimba uye vamwe vanenge vachinzi vaita hori vacho havaoni vachinyatsosungwa vamasiya
ya zvinhu zvekuti vanhu vanenge vachitaura izvozvo havasi kunyepa havasi vari kutaura chokwadi because panguva yese yatikutarisa kumasuro uko tiri kuona kuti nyaya dzevanhu vanenge vachibatwa nyaya dzeuori hurumende yedu iri kuita yatingati catch and release saka zvinhu zvakadai so nango pakanzi pari kuitwa investigation nangwe neparamende zvayo vanhu havana yatingati confidence mune maprocesses ayo but zvinhu zvokuti kana pakangoitika nyaya yakadaro mainvestigations anofanwa kuitwa tingamboregi kuti paitwe mainvestigations because tingere tichitya kuti nyaya idzi dzakadai so hatibati zvakanaka zvinhu zvofanwa kuitwa then kana dzaitwa tochiona kuti zvaitwa nemazvo here
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi anoshanda nesangano ReHelp rinobatsira vanhu ari chizvarwa chekuGerman Jörg Lange akapambwa muNiger makore mana adarika asunungurwa. Lange akapambwa muna 2018 pamuganhu weNiger neMali munzvimbo ine varwi vezvikwata zvinopfurikidza mwero zveAl-Qaeda neIslamic State. Sangano ReHelp rinoti riri kufara kuti Lange ave kukwanisa kuva nemhuri yake. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mashoko ari kubva kuUkraine anoti nyika iyi yatanga kurwisa zvakasimba nzvimbo dzine dhorobha rakapambwa neRussia reMelitopol mudunhu reDonetsk People's Republic. Ukraine inonzi iri kukanda zvombo zvemuchadenga mudunhu iri. Ukraine inonziwo yakakandawo zvombo mune rimwe dunhu rakapambwa neRussia muna 2014 reCrimea. Ndege dzemhando yemadrones kubva kuRussia dzakarwisawo dunhu reOdessa riri kuchamhembe kweUkraine zvakasimba nezuro zvakasiya vakawanda vasina magetsi. Asi kurwisana kwakasimba uku kuri kuenderera mberi mudhorobha reBakhmut umo munonzi maendeswa mauto akawanda eRussia. Russia inonzi iri kubatsirwa muhondo iyi neIran uye America yazivisa kuti ichatora matanho akasimba ekuona kuti Iran hairambe ichibatsira Russia. Iko zvino tochienda kuchirongwa cheYouth Forum chatinotaura nevechidiki.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Edwin Magaramombe. Makadii mukoma Edwin?
Dripo, makadii baba.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Edwin, tanzwa kubva kusangano rimwe rinomirira kodzero dzevarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, richiti makabatsirawo nezvikwanisiro kune vamwe vana vechikoro. Mukatsanangure nezvezvikwanisiro zvamakapa izvi.
Zvandinoita inini ndiri muIT industry neelectronics, saka ndakaona kuti munyika medu muzvikoro zvakanyanya zvomamisha izvi vana havana access kuinternet. Kunova mazuvano ndokuri kudzidza vanhu vakawanda paYouTube, pane zvakawanda wanda zvinobatsira vana mastudies avo. Saka takaona kuti solution iripo inoda kugadziriswa. So ndakaaaoinonzi Open Software Foundation nevanonzi Internet in a Box. Aya mavolunteers vanoita software development, so ndo vakandiadvisa kuita solution yakadaro kuAfrica kweduwo kunyika kune nzvimbo dzisina mafacilities iwayo.
Ini ndimi munogadzira software here?
So ini ndinotora software handisi ndinonyora. Ini ndinounganidza software yavo inova mavideo tutorials, mabooks, thousands, hundreds and hundreds of videos. Mama anoandika paYouTube ese ari under free license. Saka ndinounganidza, ndotora makompyuta anenge akasakara asadiwo nevamwe, mamwe ndotenga. So download the software iye. So yadinoona yakakodzera pane inonzi Raspberry Pi.
Iyi kompyuta yakaita sei, mungatsanangure?
Inova kompyuta inoshanda ne small voltage yakanyanyisa 5 volts nepower bank chairo inogona kuisumudza kompyuta iyi. Saka kumaruva muyomo vekutiwo pane anenge ane solar panel kana pakava pamashops anogona kunochajira chikoro poita mapower bank. Akanaka mapower bank inogona kulasta 8 to 12 hours nokuti achidhonze power steering yedu. Asi ndikurudzira kuti pangotavo a small solar panel kana 100 watt ne battery kana tatakare remote chiri kunzwa anogona ku power system yedu then kana tadaro toita wifi access ne area yekuti wo within 100 to 200 yards meters paduze ne pane access point wese ane phone ma android ma smartphone aya anogona ku hook up ku server yedu anowandu pano verenga zvaruda kuverenga kana ane space yeku download mabhuku anodownload zvese ipapo
hazvizonetse here izvozvo sezvo kusina nhare mbozha dzakawanda kumamisha uko
but tinozviona vakawanda vana havana mafoni vachona kumamisha wavo so yatakapa kuchikoro iyi pademo inenge iri topa laptop old laptop inova yaticha tichanohuka pa wifi system yedu iye hapana internet iri ngofisa ahuka kudaro then to connect an HDMI cable ku TV kana ku projector for benefit vana vese class vanofana kuona izvinhu zvekuti ndiro basic setup ndisidiwa pachikoro kana chiri chikoro chekuti community wo vanoda kudzidza vaya vari kudzokorora vanokona wifi signal vachiverenga vachiita zvavanoda vachiita sei asi nekufamba kwenguva panenge pachipiwa kuitwa IT lab sechikoro chekumusha wo chakafanira nepatasa ipapo poita kana 30 to 40 ma computer ma monitor isizo toisa server yedu ne inonzi switch tora na ma cable yedu ma cat 5 cable ma computer kureva kuti mwana wega wega akwanisa kuita zvaaroda kuverenga achiita pachayo library asi unoona kana tadaro zvakureva kuti muclass muyomo mwana vese havangati uyu ari kuplaya video yake uyu ari kuplaya yake pakadaro tinenge takuita maheadphones wokuti munhu anenge achiteerera zvake zvaari kuteerera achiitawo zvaari kuita ndo mamiriro azvakaita in short principle yachona
saka makwanisa kubatsira zvikoro zvingani kana kuti muri kutoparura urongwa uhu
pari zvino ndakapa tungati vapane 4 zvandakaita kwazvimba kumusha kwangu ndakaisa pachikoro chinonzi Mpumbu muna August ndakazvitambira then munoton ndakaisa munoton mandakadzidza ndakaisa pa stadium pane stadium iripo inonzi Pangoni but challenge iripo ikoko hatisati hakuna backup and taitro posa tina kunge tawana vakatipa chi space yekuita takangoisa saka iwork in progress iyoyo kuti vanoda vana vanokwanisa kupinda ikoko in future kusvika tawana mapremises ekuitira
ko vanenge vachida kubatsirana nemi vanoita sei
vanoda kubatsirana nemi vanobata masarauri veatters ndo vandakaona zviri easy kwandiri kuti ndodhila navo neassociation yavo ivo kana vadaro vawana idea ndeyekuti vatsvage funding tavachida kuti tiise nyika yese so funding chaicha ndo iri kunetsa pari zvino apa ndiri kuitawo from pocket yangu but
ya saka mukuti vanenge vachida vanobata vakomana vekuatuza vana masaraure aiwa tinokutendai zvikuru vamagara mombe nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tatienda zvikuru baba
avo vanga vari mukoma Edwin Magara Mombe vanoita zvehumija neumetura mukufambiswa kwemashoko vari kubatsirawo vana vechikoro vakawanda zvikuru vari kumaruwa
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Katereri, ngatinzwei kubva kuna mufundisi Fatima Garikai ve United Methodist Church vachitipa maonero avo pamubvunzo wesvondo rapera.
Mazita vawande, tinoda kutenda Mwari nemukana iwoyo wandapiwa kuti ndinge ndiri kutaura pamusoro pemubvunzo wabvunzwa nababa vari kuSouth Africa vari kubvunza vakanangana nemagwaro akanyorwa naPaulo kuna Timotheo. Nanga ndiri kutarisisa kuti pavanonyora magwara ano anorambidza kuti vakadzi vange vari kutaura mukereke. Nanga ndiri kufunga kuti Pauro akanga ari kuda kuedza kugadzirisa zvinhu zvakanga zviri kusimuka. Naizvozvo tikangoverenga magwaro aPauro aya tisina kutsvakurudza zvakazara zvakakwana kuti sei Pauro akasvika munguva yokuti vakadzi ngavanyarare. Chikonzero chii? Nekuti hapana chinhu chinongoerekana chaiswa pasina zvinenge zvasimuka zvinenge zviri kuda kugadziriswa. Ndanga ndiri kutarisa Pauro mukati mebasa anosimudza mazwi iwaya ekuti vakadzi vanyarare. Pauro vakanga ari kuda kuti madzimai vange vaine zvimiro zvakanga zviine runyararo. Pauro aida madzimai akanga achizounza rugare nerunyararo pakati penzvimbo. Nekuti munoziva kuti vakadzi vane simba rekuti vakada kuti zvinhu zviitikike zvinoitika. Saka akaona kuti zviri nani kuti nditarisane nemadzimai ndivape mitemo, nekuti ndivo vane mweya unogona kuzvininipisa, unogona kuenda pasi pevarume pazvimbo pekuti atarisane nevanhurume, nekuti akanga ari kutsvaga runyararo Pauro. Nekuti ndiye zvakare Pauro anosimudza mazwi kuna vaKorinde vekutanga pamagwaro egumi nerimwe chete. Anosimudza zvakare kuti madzimai achinongedzera achivadzidzisa maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekunamata uye maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekuporofita. Ndiye Pauro zvakare iye akazvinyora pamusoro pazonyora zvekuti madzimai ngaanyarare. Saka muri kuona kuti kana tikatarisa magwaro maira maviri aya ari kubva kuna Timotiyo neari kubva kuna vaKorinde, zvinhu zviviri izvi zvinogona kukanana. Saka ndofananga ndiri kuti zvakanaka kutanga tatsvaga tsvakurudzo inotionesa kuti sei zvakanga zvanyorwa zvakadaro. Kunyange tikadzokera kumagwaro edu kutestamendi yekare inotisimudzira mbiru dzevakadzi dzakaita mabasa makuru Mwari vachitaura navo. Tikatarisa vana Hana, tikatarisa vana Dhibhora, tikatarisa vana Sara, tikatarisa zvakawanda wanda, kune madzimai akabata mabasa makuru anoshamisa. Saka tinoda kuti titarisise tichiona kuti Pauro ane zvaaida kunongedzera nekugadzirisa mukereke munguva iyoyo. Tikazotarisa zvakare Jesu paanomuka, anotanga kudziva nezvekumuka kwaJesu kuti Jesu wamuka vakanga vari vakadzi. Dai Mwari vaisada kushandisa vakadzi kuti vaende vachinoparidza nezvekumuka kwaJesu, vangadai vakangozivisa vana Pita kuti Jesu wamuka. Asi vakaendesa nyaya yavo nekune vakadzi, ndo vakatozoenda kunoudza vaJudha. Kana tikada kuzotarisa kuti vakadzi vanyarare, zvinhu zvakutiendesa nyangwe nemunyika matiri kurarama kuti tinawo magweta echikadzi, tinawo madhokotera echikadzi, tinawo vafundisi vemuzvikoro vechikadzi, tinawo vanotungamirira mumabasa evakadzi. Nokudaro hatigone kuti vakadzi ngavanyarare. Tikazvitarisisa izvozvo tinoona vakadzi vari vanhu vane zvipo zvikuru zvokuti vanogona kugadzirisa zvinhu kuti runyararo rwunge rwuripo. Kusimudza munhu wemukadzi zvoreva kuti wasimudza nyika yese. Kudzidzisa munhu wemukadzi zvoreva kuti wadzidzisa nyika yese. Nekuti Pauro anototaura kuti vakadzi ngavaite basa rokudzidza, nokuti anoudza kuti mukadzi akadzidziswa anosimudza mabasa makuru makuru. Anoudza kuti mukadzi akanzi anyarare zvinopa kuti nzvimbo yese ive nerunyararo. Ndo saka Pauro akanga akunyora magwaro aya. So ngatikerekeze magwaro aya, tizvinike pasi, tipfukumire zviri pasi, titatisa kutaura zviri pamusoro chete.
Vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church vataura nesu vari kuBelgium. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tumirai maaudio enyu ezvezvitendero panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande.
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande nechirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum. Iko zvino tochienda kumakwikwi World Cup uko Morocco iri kushura mare. Mutori wedenhau Michael Kariati anotipanya inotevera.
Morocco yasimudza chivimbo chakasimba vachigiri venabvu muZimbabwe nemuAfrica yese mushure mekupinda musemifinal ye 2022 World Cup nekurova Portugal 1-0 mumutambo wekota final. Mukuita izvi maAtlas Lions aita chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinal World Cup kubvira makundano aya aparurwa na1930. Dzimwe nyika dzakaita zviri nani makundano aya dzakagumira mukota finali uye dzinoti Senegal, Ghana ne Cameroon. Mutsigiri womutambo wenhabvu vaSimon Mbandara vanoti Morocco ichashamisa vakawanda nekunza mukombe weWorld Cup kuAfrica.
Hey, Morocco kana makatarisisa tichida kuzviona iyi ne best defense ingori ne one goal. E on go ya wakazvigoisa vega saka defense yavo matimbiro yakaita kana ikaramba yakadaro kana mfena ndogona kuisira mari.
Muna 1986 Morocco ndiyo zvekare yakaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika muround of 16 yemakundano aya. Morocco nemusi wechitatu iri kusangana neFrance iyo yakarova England 2-1 mukota finali nezuro manheru. Chivimbo muchikwata ichi chasimuka mushure mekunge Morocco yakapunzira pasi zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Belgium, Spain neportugal. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaVincent Bushu vanoti Morocco ichasvika mufinari yeWorld Cup.
For the first time, my Africans are going to be final. And Zinofaz is African. For us to be where we are, hoping it's not going to be final.
Pamsoro Pejo, Morocco, Aisati Akundwa, Pamitambo Misere Akateverana, Uyezi Yanwiswa, Chibotwa, Chimwechete, Chete, Pamitambo E. Morocco, Terokura Ritwa, Nemura Ritu, Wemnika E. Walid Regru Gao. Mongoro Rumtambu Napu, Va Gibson. Nika zaramba vanoti Africa ese iri kuda kuti Morocco ite zvakanaka.
Tinokufara kuti Africa wo yapinda mu last 4 zvinhu zvaisaitika makoresa pese pataitambe bhora muAfrica zvanga zvisikaitiki asi so far so good yapinda Morocco.
Rozhinji ruda kuti Morocco idarike pairi apa nekuti yatoita kare zvanga zvisingatarisirwe. Asi mutambo neFrance wakaoma sezvo nyika iyi iri kuda kuve nyika yekutanga kusimudza mukombe weWorld Cup makwikwi akateverana zvakapedzisira kuitwa neBrazil muna 1962. Uye nevatambi vakaita saOliver Giroud na Kylian Mbappe mutambo uyu wakaoma zvikuru kuMorocco iyo yawisa hayo mikono yakawanda kukata. Imwe semifinari pakati peArgentina neCroatia iri kumusi wechipiri. Croatia iyo yambenge iri pasi peYugoslavia yakatanga kuzvitonga muna 1992 ikatanga kukwidza World Cup yakazvimirira muna 1998. Kubva makore aya yasvika masemifinari katatu. Mutambi wayo ane mukurumbira ndeLuka Modric weReal Madrid. Argentina yakasimudza mukombe uyu kaviri.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati asingwa yedu ndo yadyanana. Asi mune imwe nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepa nhau reSunday Mail vati dambudziko remagetsi rinogona kupera gore rinouya sezvo achabvisa zvinhingampinyi zvekuti mamwe makambani atange kugadzira magwenya emagetsi uye kusimudzira mabasa kuwange. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi vachatenda maruva vadya chakata. Aiwa, vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.